Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera. Mbudzi 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tirikubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumazare dzimosva heni tichida unonzwa kuti dare ringati chii pamusoro pebill ratanga chiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibvakumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence, icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita, chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls, kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngatibatanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, muzvare Helen Kadarire, kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewal petruku batana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino theme yedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And theme iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni, tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asi wongati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei?
Munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumiramira womunyaya idzodzi?
Tichishanda seWalpe nemadzimai ari muparliament vaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri. Vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu seWalpe tinoti pa 16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsirawo kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemokrasi nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection musi wa9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka sure kuti unge muine runyararo munyika, especially kumaconstituents nekumawadi kunenge kuchiitwa mabyelections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo. Dzeutungamiri wevadzidzi weSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano rezinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumasare dzimosha theni tichida unonzwa kuti dare ringatichi pamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representative pathe University of Zimbabwe pamusoro wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa nawo futi nemamirira zvakaita kuti aiwa vananga vawane mukana wekuti vanorepresenta university yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvatava kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini ndeyekuti mauniversities kana tingati ava vanotitungamira kumauniversities, tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo, because tichitarisa maelections emastudent representative ndeyekuti tida kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushidza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza itaya tertiary institutions kana vachizopindira munyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana mukunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakarereka kune rimwe divi, but vachivapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka. Saka isu zvati kutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatasa nawo haatingafanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemaunivhesiti because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kuti tine democracy, vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo, vadzidzi vachikwanisa sarudzo dzavo pasina kujanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi.
Ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutaitira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti edu kana panzvimbo dzatinodzidzira. Sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka, bhekuti donje redu rimwe chete, isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing, kuti aiwa victory is certain. Zvingave zvingada kutikanganisa kana vakada kutirwisa, but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete, bhozi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete.
Avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi vaLifeline Guta vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino, izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura, zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa, uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya. Varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoomesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma. Varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west Vasifa Chidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare. Vachidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehuni zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora, asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu.
Huni pari zvino tichishandisa mavhisirota, tava kushandisa huni shoma. Iko zvino zvitongangoti ndikazadza bhani rangu iri, kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani. Asi bhati pari zvino tichishandisa vhisiroti iri, ndava kupedza 1.5 kodzi.
Vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburisa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa.
Chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura, ikakwanisa kusvipa mvura yobuda nemavhenda ayo ekumusoro ayo ndo andode mvura idzi ibude inyazobviswa mufodya inebva yabuda ichienda, so that fodya haichasvibi, yakunyazobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watanga kuredzera themomita yako kuti ipise fodya zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasonal and central vachinache pazvakavambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa.
Inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii pai pai, so that marasha mazhinji haakasiri kupera mumbari kati huni hadzikasiri kupera because panga pachishandiswa ichifena mhepo pane sangana zii pai pai.
Mushandi mukuru weboka rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika iro rakayamura mukuvakwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma vaClifford Machona vanoti madhirivhora aya anotevedza kushandiswa kwehuni nezvikamu makumi mashanu kana kuti 50% kubva muzana. Mutauriri werimwe sangano rinotenga fodya reTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti madhirivhora matsva aya akanaka sezvo pasina hurongwa hwakati tsvikiti hwekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
seTIMB tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tiva trainer, tichiita mafield days, tichiita maawareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies anova ndiwo vamacontractors, also nevemaauction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika reForestry Commission amai Violet Makoto vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makoto vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadhirihora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goho refodya kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 14. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa weGaza Truce wekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Munei Muda Wapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Muda Wapi, mungatitsananguroere nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Ndinotengesa maproducts emumba, ehealth, emugarden. Maproducts aya ndotanga nehealth, ndinotengesa anorapa cancer, anorapa sugar, anorapa zvirwere zvakawanda. Ne anonudza weight, ne anogenesa weight, ndinomatengesa. Emumba ndinotengesa ekukleanisa mumba, mahandy andy ekugezesa mameti, ekugezesa midziyo yemumba akawanda zvokuti. Ndinotengesa futi mamwe ekugeza, mafuta ekuzora asingatsvukise, ekungoti ganda rinonga rakangonaka natural richiraka serera zvakanaka zvisina hutsvuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozvitora mako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndiite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndopandakafunga zvanhu izvi. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunako zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinga.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu, ndiri kubata as a caregiver ndobasa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimuunzira mari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nekuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzatikutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvese zvatinoda semabills kuendesa vanavo kunzeo kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzatiri kushanda hadzikusununguri kuti uite zvaunoda panguva iyoyo. Saka kutengesa pakakosha.
Zvii zvamungapowo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai? Zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nekuti bhizinesi rino haritangwi nemari, rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari ende maclients iyaya ndivo vanotokutenga vega. Unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndivo zviri important, hazviburitsi mari yako, zvinoburitsa mari yeclient. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvokuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndimbotsvaga mari yecapital. Zvinongoda ruzivo rokutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya, vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Ndinotengesera online mune mda wapi @newlife.com kana kundiona muma WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214489877. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12144898774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvemufungeni Mwari akukomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Zvinokugamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi inganzi muchirungu estate. Mufundisi Moyo, tipei tinzwe maonero enyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora iyi inhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafanei nhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafanana idzodzo mukati mewanano. Munhu anofanira kuroora munhu ndosaka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti arore mudzimai wake. Mutemo yakafane iyi hatikurudziri, mutemo yekutambisa vanasikana vevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda, mukatevedza mutemo yakafane iyi hakuna kwamunosvika, nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara, nokuti vamadzimai anenge achishandavo iwo simushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vaburitsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko, panhau yepfuma yasiyiwa nemufi mufundisi Moyo, munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa naMaster of High Court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari kwakakosha zvikuru sezvakataurwa, chinzi chinotenyewa chigovaniwe kana munhu achinge afa imbatya chete, imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana zvitiwa nenzira yakaraidzwa kuti kare kana murume achinge afa vahama dzaiva achitora dzimotokari kana dzimba madiwo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kachitiwa nenzira yakanaka, uye futi tinoziva kuti kumwe matare nemamwe magweta kwaane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro, chere munhu akasiya anyora wiwo inogona zvekushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uraiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopokana nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri, kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha, dzimwe nguva kumaruzevha kakangova kwaimba yeraundi, kureva kuti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira, kawatiwo kutauni hakuna imba anenge achiroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafanana iyi inhau isina kunaka, uye futi zvenemutemo wakataurwa wokunzi zvakaita seni ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akutora musha wawakita wake, vana vanga vachawani chini. Mutemo yakafananawo mutemo usina kunaka, uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai, kuti kana murume kana akava neumwe waanodaana kunze small house isingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti wasvika ipapo, uye futi zvekuti kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupa upfungwa dzenyu, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinoda kukurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu, muchida kugara zvine runyararo buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsai, nokuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora, kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo. Nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndakungochenesa madzimai nokuti ndakanzi handirori, zvava kuti mumba momo hamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara, uye futi mwari avaropafadzi pakadaro, nokuti anenge atinoti mapoto, kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisa zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati tapendera, regai titarise zvabuda mumitambo yenhau yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika tisenda baku.